Zimbabwe nedzimwe nyika vari kubudisa zvizvarwa zvavo zvanga zvichigara munyika yeSudan, kunyanya-nyanya muguta reKhartoum, nokuda kwehondo iyo iri kuramba ichienderera mberi. Hondo iyi ihondo iri pakati pemauto ehurumende nemamwe mauto eikoko kuSudan anodedzwa pachirungu kuti paramilitary. Ihondo iri kuratidza kuti iri kuramba ichienderera mberi uye kupera kwayo kunenge kusati kwanyatsoonekwa kuti kungaitike zvarini.
Tichiona zviri kuitika izvi kuti Zimbabwe nedzimwe nyika dzakadai seAmerica vari kuburitsa zvizvarwa zvavo uye nevashandi vanoshanda vanobva kune dzimwe nyika munyika iyi yeSudan. Izvi zvinorevei? Tingaone hondo iyi ichipera munguva inotevera here?
Maitiro ari kuita dzimwe nyika aya ari kuratidza kuti zvunhu zviri kuramba zvichiita manyamamire nerongo kuSudan nekuda kwehondo iyoyi. Zviri kutoratidza kuti nyika dziri kubudisa zvizvarwa zvadzo dzaona kuti chekutanga hamusi kugarika. Zviri kuitika imomo hazviiti kuti zvizvarwa zvenyika idzodzi zvirambe zvichigara munyika. Uyezve zviri kuratidza kuti hondo iyi inenge ichatendererei mberi kwechinguva isati yamira. Chimwe chandingada kutaura pamusoro pehondo iyi ndechekuti iri kusiya yaparadza zvakawanda, zvingava zvivakwa, hungava upenyu chaihwo. Taona United Nations figures achiti iko zvino kwashaya vanhu vanodarika 420. Saka ihondo isi iri kuparadza zvikuru, inoratidza kuti hazvina kumira zvakanaka kuSudan.